government inouya neurongwa hwakajeka hwekuti iri kuti kudini pazvakareizwa namaticha zvishanu pamasalaries avarairidzi paruwa and hardship allowance paissue yemaleave days suspension yemaleave days paissue of also making my schools political free zones and issue yamaallowances emuzvikoro avarairidzi akaita sana HODs allowance lower 60 allowance class teacher allowance among my allowance akawanda saka takamirira zvinobva kuhurumende kuti inenge ichiti kudini hurumende tinozva kuti yanga yambotibvundudzira ichiti maminista aende achitaura papaZDC nomanyuzepa achitaura nopaya varairidzi but varairidzi vari under the banner of ozeu vatidza kuti vachaenda mberi nestrike netuesday kusvikira hurumende yaadhiresa zvitemo zvavo sando patimire saka zviri kuhurumende kufuka jira kana kuruwaridza youya nechirongwa chakajeka kuti chingatadzisa kuti varairidzi vaende kuzvikoro nechize bati kana pasina zvaita zvikoro zvinongovhurwa zvakavhara pachii
saka zvoreva here kuti hapana tarisiro dzekutaurirana nekuwirirana nevebazi rezvedzidzo musi wechipiri usati wasvika
dambudziko riri kune vanotungamirira bazi rezvidzidzo kuna profesa Mazima na vamudengedzi ndo vari kuofisi yapurezidendi nekabhineti kunova kwakaisa maticha ndeyekuti vanga vachishandisa mabullish tactics okuvhundudzira saka pane maelders anozviti machurch elders vanga vachida kuti vanhu vayananise kuyananisa vatungamiriri vofozeu nevatungamiriri vehurumende saka isu pane zvatakavaudza vatungamiriri ava saka zviri kwavari kuti vanouya here nevakuru vakuru vekuhurumende zvikuru sei ivo vekuofisi yavamubengegwi neivo kuofisi yaprofesa Mazima nevekufinance kuti vazotaura zvakajeka kuti zvii hurumende zvairi kuda kuitira varairidzi
takambonzwa mashoko akabuda iro svondo rinora tabuda maririri vachiita sekunonzi kwachichidzirwa kunzi kuchadzinga vadzidzisi basa mashoko iwayo makaatambirawo sei
vadzidzisi vakati zvavari kuita vanozva kuti its a clear labor issue inotenderwa nebumbiro renyika section 65 kuti vadzidzisi vanotenderwa kuti vaite collective bargaining zvichiburikidzawo nokuramba basa saka kutokandamarawo kuti vanhu vanotungamira hurumende havazivi zviri muconstitution zvakadaro saka izvo takazvitambira tingozva kuti kutaura zvisina maturo kana tasvika pakuzotaura zvine maturo hapana kwazvinosvika varairidzi vakapreparea kudzingwa basa muchokwadi asi tinozongoendawo kumatare edzimhosva tichiapila against expulsion but varairidzi vakatsunga vari kuda kurwisa sembvumba kuti havangatorerwi kodzero dzavo dzevashandi nemhaka yekubvundudzira chete